guru kota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa wezimbabwe electoral commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare
kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei apindirei saka zeka haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei zeke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare
nyaya dziri mumatare dzinosanganisirwa yemutungamiriri webato relead muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeki kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaandrew makoni yaendeswawo mberi nedare
tapinda mudare tiri redi takagadzirira kuti tikwanise kuti nyaya inzike asize isi tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucot kusondovapfuura ii asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi mahedge fagment saka vakakumbira ivo kuti vakwanise kukanda mapepa iwavo vakabvumirwa mudare kuti vakande mapepa iwavo mangwana kwenezvo isiwo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwavo zvino da kuti tinge tichipindurawo totumirawo misi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi ezvepamutongo wayo
imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vasevhia kasukuwere dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika asi chimwe chipangamazano chavo vawalt muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo rezanupf riri iro riri kutambira kumatare
zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi rejustice vaziyambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saizvozvo kunonotsa kuprindwa kwamaballot vakatanga kuenda kumatare acho ndiani handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudhonzera process yacho kumashure vachindoda kubvisa mamwe macandidates paballot racho so ndo vakatanga kumhanya vakaisa lovedale ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafrance post vokumisa candidate yakasikwere vamhanya futi kumatare kubhuruwayo vachida kubvisa vanhu vetriple c sakana vava kunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga
mumwe ari kuchema chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri wemdc vadouglas monzora vamonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari
toda kuti weruzhinji waone kuti zviri ani seya sei nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vave mwedzi vachikambena asi nevo macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days ndobvindauko rimwe iroro rekuti mdc isapinde musarudzo iyi
imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple c 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira zanupf dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere